manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 17 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa na Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka pamutemo chaipo chaipo vamaimbe vanofanira kudzoka mukabe vokwanisa kutongwa muno.
Gweta remusikana anonzi akarohwa naamai Grace Mugabe rinoti musikana uyu akaramba kupiwa mari yekuti nyaya iyi isaende kumatare edzimosva achiti anoda kuti matare azive nyaya yacho. Vatsigiri vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ava vari kurwara kuSouth Africa vovanamatira muHarare. Vanhu vekumasvingo vepesana panyaya yekuti amai Shivai Mahofa voitwa igamba renyika here kana kuti kwete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta riri kumirira musikana anonzi akarohwa naamai Grace Mugabe vaGary Neil vaudza Studio 7 nhasi kuti vanhu vaimirira amai Mugabe ava vasina kudongwa nemazita vakaedza kuti musikana uyu Gabriela Angel areve mari yaanoda kuti nyaya iyi isaende kumatare. Asi vaNeil vati Gabriela akaramba achiti anoda kuti mhosva iyi itongwe nekuti chaari kuda haisi mari asi kuti nyaya itongwe nyakupara mhosva arangwe. Amai Mugabe vari kupomerwa mhosva yekurova zvakaipisisa muzvare Gabriela uyo ainge ari muhotera muSouth Africa nevanakomana vavo vaviri Chatunga Bellarmine naRobert Jr. VaNeil vatiwo kana hurumende yeSouth Africa ikati amai Mugabe varegererwe semunyarikani kana kuti kupiwa diplomatic immunity vachaenda kudarire pamusoro kuti vasabvumidzwe kubuda munyika. Muzinda weZimbabwe unonzi wakatendesa chikumbiro chekuti amai Mugabe vabatwe semunyarikani. VaNeil vati vachine chivimbo chekuti amai Mugabe vachamiswa pamberi pematare edzimosva uye vativo amai Mugabe havakwanisi kubatwa semunyarikani. Mutauriri wemapurisa muSouth Africa Brigadier Vish Naidu vaudzawo Studio 7 nhasi kuti semapurisa vambomira kuferefeta nyaya iyi kusvika vanzwa chikumbiro chaamai Mugabe chekuti vabatwe semunyarikani. Pavabvunzwa neStudio 7 kuti koiva amai Mugabe vari kuti kudii pakupikisa mhosva iyi, vaNaidu vati amai Mugabe havana kana umbowo kana mashoko avapa kumapurisa kusvika pari zvino sezvo vasina kuenda kukamba kwavainge vakamirirwa. Mamwe magweta anoti amai Mugabe vanokwanisa kubatwa semunyarikani asi vamwe vachipikisa izvi. Blessing Zulu weStudio 7 abvunzawo muzvinafundo munyaya dzemutemo vachitungamira bato reNCA vaLove More Maduku kuti semaziviro avo mutemo unofamba sei panyaya iyi.
Tingati mutemo wezvediplomatic immunity unoritwa pasi peinonzi international law. International law haisi mutemo wenyika 1 ingori zvinoti nyika dzakaungana zvinhu zvadzinoteedza zvadzinoti izvi ndo zvatingaita izvi. Saka tikatarisa zvinoitwa nenyika inozi diplomatic immunity iri paviri. Yekutanga yacho inopuwa munhu anenge achiita basa rehurumende yake, muchirungu vanoiti functional immunity. Function yako zvauri kuita izvozvo sei uri ambassador, uri president, uri minister, uri army commander, uri ukapinda mune imwe nyika une chigaro chako ichocho wafambira basa iroro rekunyika kwako asi kuchiriita uri kune imwe nyika kungotozwi izvozvo haungadzibatwe nemhosva nezvauri kuita. Yechipiri yacho diplomatic immunity inonzi personal immunity. Inopiwa munhu kwete nezvaaita asine chigaro chaari. Inonyanyozikanwa kupiwa ambassador enyika anenge ari munyika iyoyo. Izvezvi zvaakupfuurira kuenda kumhuri yeambassador, kunyanyobata mudzimai kana murume waambassador. Ivava vari vaviri, ambassador nemukadzi wake, deputy ambassador nemudzimai wake ane murume wake, neumwewo kanzi vane zvigaro zvepamusoro vari muembassy nemudzimai kana nemurume wavo. Ivava vanopiwa in addition kune inonzi functional immunity, yekuti chero chawaita hazvinei kuti unoita mhosva munyika iyoyo unongoregedzwa kana nyika iyoyo yaona kuti zvavaita zvazokuridza. Vane zvinhu zviri zvavanokwanisa kuita. Chekutanga vari pamusoro wokuti chibuda muromo, kukudhipota kuti aioneta kuti hatira kuti munomo takuita munhu asingachadiwi munyika iyoyo. Chipiri ndechekuti vanokwanisa kusimudzisa adiripira vari kudhikera tozeanagari vozokusunga ipapo.
Asi tochitarisa pamhosva iyi, zvinenge zvorehwa here kuti kana kuti vakapuwa diplomatic immunity havacharipe munhu wavari kupomerwa mhosva yekuti vakarova?
Kana vapiwa diplomatic immunity zvinenge zvaakutaura kuti matare ekusouth africa haachakwanisi kutonga nyaya yavo ikoko, kunze kwekunge ivo south africa nezimbabwe vawirirana kuti zviitike. Zvinenge zvaakukufunga kuti vanofanira kunge vaakuzotongwa munyika yavo yavari, nekuti munyika yavari havana immunity. No, muzimbabwe havana immunity yavanayo. Immunity muzimbabwe munomu ingorina president chete. Saka pamutemo chaipo chaipo vamai mugabwe vanofanira kudzoka muzimbabwe vokwanisa kutongwa muno nemhosva yavakapara kusouth africa, nekuti inotokanganisa. Yakaitirwa kusouth africa kasi ine effect inokanganisira nyika muno, vanofanira kutongwa muno.
Muzvinafundo munyaya dzemutemo vachitungamira bato reNCA Valavumo Maduku vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vamwe vatsigiri veZANU PF vari kudivi remumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, avo vari kurwara vari muchipatara chekuSouth Africa, vasangana muHarare nhasi vachivanamatira pedyo nemuzinda webato ravo reZANU PF. Panga paine kufungidzirwa kuti vakaisirwa muchetura kumusangano weZANU PF kuGwanda nemusi wemugovera wapfuura. Asi gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaChristopher Mushowe vanoti aya manyepo, vana chiremba vavo vanoti vakadya chikafu chainge chagarisa. Ngatinzwei mufundisi God Knows Nelson veRoyal Family Church vachinamatira vaMunangagwa muHarare.
Vice President Mnangagwa vahavasi kuva zvakanaka. Isu tinoziva kuti kune vanorapa ugwere, asi unopodza ndiMwari. Zvino kana Mwari achipodza, unopodza kana kuti amukumbira. Tine kurevesa, taziva kuti politics dzinoitiwa kana tatanga Mwari atitendera. Taziva kuti kutukana kakuriko kana tiri vapenyu Mwari ati paupenyu. Kana Mwari vasina kutirangarira, hapana izvozvo zvinogona kuitika. Taudziwa kuti kune vamwe vari murodzi, asi tikafunga kuti zvakanaka kuti tiwane zvatinoita takavamirira. Pari zvino ndichakumbira kuti pane vafundisi vatanga tinavo vati varizotijoina, sekuti joina kunoita avo vari kusvikavo. Chandaa ndichakumbira ndechekuti kana pane vafundisi vacho varipo, hatinei nekuti chechi ndeipi. Kana uchiziva kuti kuna Mwari kudenga, uyai mutikumbirire, nekuti hatizivi kuti anohukwana Mwari wacho ndiani. Ndine urombo kune vanga vakatarisira kuti nhasi zuva rekutukwa kwevanhu vaabodo, nhasi zuva rekuti tirangarirwe naMwari. Kana uri kwaari wanga achitarisira kuti uchatukwa, ucharehwa kukanganisa kwake, ucharehwa madhimoni akamugara anovhiringidza vanhu, hatitauri izvozvo pano izvi. Tinotaura zvekwaMwari.
Mufundisi God Knows Nelson veRoyal Family Church vachinamatira vaMunangagwa muHarare. Mudunhu remasvingo munonzi maita kusawirirana kukuru nedanho rakatorwa nepolitbureau yeZANU PF rekuparure mekezo rwegamba kugurukota rinoona nezvedunhu iri amaishuvai mahofa avakashaya nemusi wemuvhuro. Mutoro wedu enhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari vekwaGutu nemudhorobha remasvingo vanoti amai mahofa avo vakashaya musi wemuvhuro vange vasingakodzeri kuti vavigwe panzvimbo yemagamba enyika kuHarare nenyaya yekuti vaikurudzira mhizhonga yezvematongero enyika mudunhu iri. Vanhu vataura nestudio 7 vanoti kunyange hazvo amai mahofa vakamiramira vachibatsira varwi veresungunuko munguva yehondo yechimurenga vari chimbwido uye vakazoshandira nyika yavo nekuzvitonga kuzere, mhosva dzavari kupomerwa dzekushungurudza vanhu avo vaiva nemaonero akasiyana neavo pane zvematongero enyika zvinoita kuti vasakodzere. Amai mahofa avo vakaita nguva huru vari nhengo yeparamendi kuGutu South vanopomerwa mhosva yekutuma vechidiki vezanupf kurova pamwe nekuuraya mapato anopikisa maGutu nenzvimbo dzakatenderedza. Vakambopomerwa mhosva yekutuma vana vavo nevatsigiri kuponda murwere sungunuko vaAmos Maseva, izvo zvakazoita kuti mwana wavo Ben Junior Mahofa atongerwe makore mana mujeri nemutongi wedare repamusoro vaOnas Omar J muna chikunguru mugore ra2006. Vasailas Gono vanobva kwamajata kwachiwara kumusha kwemusvakabvu ndo mumwe ane mafungiro akadai.
Isu sevanhu vekuGutu South hationi vakakodzera kuitwa gamba guru renyika. Chekutanga ndechekuti mai mahofa pavakaita MP kweGutu South hapana development yavakatunzira migwagwa yakashata. Chechipiri ndechekuti vaiti munhu anoda kuvakukidza kana anofunga zvakasiyana nezvavo vaituma vanhu vorova.
VaJefferson Chitando mutauriri webato reNPP vari mugaro wemasvingo vanoti vanhu vakasangana nemhirizhonga yaikonzerwa namai mahofa mudunhu rose remasvingo havasi kufara kuti varadzikwe munzvimbo yemagamba. Mai mahofa vaizikapwa nezita rekuti chikoforo mudunhu remasvingo nenyaya yavo yekushandisa chisimba nemhirizhonga pane zvematongero enyika. Asi vamwe vatsigiri vezanupf vakaita samai Elizabeth Svinurai vanoti mai mahofa igamba chairo renyika.
Ndinoona sezvakakodzera nokuti mai mahofa ose munhu wemukadzi vaimiramira vachikurudzira isu madzimai echidiki ebato rezanupf kuti titiwo zvemubato wemaoko especially kunoku kwaGutu vakatinyatsotisimudzira.
Vanoenda tisungano mumwe wechidiki wezanupf vakatendana naamai Svinurai vachiti amai mahofa vakashandira nyika zvakasimba upenyu hwavo hwose. Asi vemapato anopikisa vanoti nzvimbo yemagamba yangova nzvimbo inovigwa matsotsi nemhonti vachiti magamba chaiwo anonyimwa ruremekedzo nekuti vanenge vapikisa pfungwa dzezanupf. Asi vachitaurira pazororo remagamba richangopfuura mutungamiriri wezanupf Robert Mugabe vakati vanopikisa ava vangavigwe pamarinda eHeroes Acre nekuti vari kupa kuti nyika itemerwe zvirango nevekunze.
Togomira panapa tichiti akaitei hei chimbofungai kuti vakuru vemdc vakashaya nokuti zvinge zvironzire isaya muisheiwo paHeroes Acre nokuti akavamba mdc vakavamba mdc kareko. Ndikati tinomisha pano chigomu chema tichiti akaitei.
Sachigaro wezanupf masvingo vaes vachadzamira vaudza vatori venharo kuti mutumbi waamai mahofa ucharara mumba mavo nhasi kuRodin vozoendeswa kumba yavo yekwamupandawana kwaGutu mangwana uko kuchapuwa vagari mukana wokuonekana navo kekupedzisira panhandare yebhora yepamakombo vozoendeswa kuHarare. Ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini Gandri Maramba.
Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Muzembi vari kukurudzira vatori venhau kuti vanyore nyaya dzakanaka nezveZimbabwe, asi venhau ava vavaudza kuti hurumende ndiyo inofanira kubvisa mitemo inodzikirira vatori venhau. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuti bazi ravo ringashandisei nevatori venhau mukushambadza Zimbabwe, vaMuzembi vati vatori venhau vanonyora nekutepfenyura zvavanoda uye izvi zvinoratidza kuti vakasununguka pakuita basa ravo. Vati kunze kwekunyora zvakaipa pamusoro pehurumende nenyika, vatori venhau vanofanirawo kunyora zvinosimudzira chimiro chenyika. VaMuzembi vati kunyange hazvo paine zvimwe zvisina kunaka munyika, vatori venhau vanofanira kunyora nhau dzinoyananisa vanhu. Izvo zvinoita kuti vekunze vayamure pamwe nekuuya kuzoshanya nekuita mabhizimisi muno.
town.
Tikayana nisana isu tega mkatime nyika. Shiri nyore kune waya wanuda kuya wanutuona varikunze. Nukutu wane kwa chiti apapambapa no shanyika nukutu wananogara pambapa varwe. Saka tangati chitari sa zaka siyana siyana zino nda kunge zishitu wakuti tishike ipapo tibe patiri ye zino. Tishike pa Zimbabwe inoye muruwa nezime nyika ine uno.
Pavabvunzwa kuti Zimbabwe ingashambadzwa sei ipo paine kupokana muhurumende zvikuru pamutemo yakaita sema roadblocks nemutemo wekuendesa upfumi kuvatema kupopotedzana pakati pemakurukota ehurumende nezvimwe vamuzembe vati zvakakoshawo kuti vapepeti venhau vadzidzise makurukota aya kuti zvaari kuita hazvina kunaka.
Laiwa kungofundisana nyaya yekufunda haiperi ineniwo ndiri kufunda kubva kwavari zvamabazi avo isuwo zvedu zvebazi redu kungoramba uchivapa maonere tinoita isusu ipapo ndopanotanga nyaya yekuti unofanira kunge wakatosimba kuti vamwe vakunzwisise nguva dzese dzese zvaunenge uchitaura nokuonda pauri nokuonda kinda.
Mupepeti wenhau webepa reThe Observer vaBarnabas Tondyana vaudza Studio 7 kuti zvinonetsa kunyora zvakanaka pamusoro peZimbabwe nekuti zvinhu zvese zvaparara uye vatungamiri vacho havana hanya nevanhu.
Ukatarisa munyika yacho kutitarisa zvinhu zvese zviri kuondomoka, vanhu vapedzera kuita mavhenda, mabasa hakusisina. Ivo vanhu vaondotsa munyika yacho vari kuda futi kupinda muhurumende muna 2018 vari kuda futi kuti vapiwe dzimwe 5 years kuti vagondonge nyika kupfuura pairi apa kwesvika papi.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano rinomirira vapepeti vakuru venhau reZimbabwe National Editors Forum vanichavulo Ncube vaudza Studio 7 kuti havabvumirani navamuzembi kuti vatori venhau vanoshanda vakasununguka munyika vati vatori venhau vanoshungurudzwa nehurumende nguva zhinji. Vamuzembi vati nyaya yezvematongerwo enyika ndiyo yavaibvunzwa kunyika dzese makumi masere uko vakaenda vachitsvaga rutsigiro apo vaida chigaro chemunyori mukuru wesangano reUnited Nations World Tourism Organization. Vati zvakakosha kuti vatori venhau vaburitse dzimwe nyaya dzezvakanaka zvinoitika munyika kwete kungoburitsa nyaya dzekupopotedzana kana kupokana munyaya dzematongerwo enyika. Vatiwo hurumende inofanira kupa bazi ravo mari yakawanda kuti rishambadze nyika kunze vachiti pari zvino mari yavari kuwana ishoma zvakanyanya. Bazi rezvekushanyirwa kwenyika rakapiwa mari iri pasi pechidimbu chimwe kubva muzana chebudget rese renyika. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 6065, ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuvigwa kwevanhu vakawanda mugomba rimwe chete, vakashaya muSierra Leone, mutsaona yekuondomoka kwegomo pamwe nemafashamu emvura, uko kwakaitika kutanga kwesvondo rino, kuri kutanga nhasi apo vakuru vakuru vari kutyira kuti vamwe vanhu vakawanda vanogona kufa uye zvivakwa zvinogona kuparadzwa. Uwandu hwevanhu vafa mutsaona iyi hwakwira kusvika kumazana matatu, chikamu chimwe chete cheuwandu uhu vari vana vaduku. Dare redzimhosva muHong Kong ratongera kugara mujeri varume vechidiki vaviri vanotungamira chikwata chinorwira gutsa ruzhinji. Chiitiko chinogona kutyirwa kuti chinodzosera nyaya dzekodzero dzevanhu pasi peutongi hwechina. Nyaya yemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe yekunzi vakarova zvakaipisisa mumusikana wemakore makumi maviri avakawana ari mune imwe hotera muSouth Africa nevanakomana vavo yasimudza mitauro yakawanda pamadande mutande munepfenyuro pamwe nemumapepa nhau. Pamusoro pezvo nyaya iyi inonzi yasiyawo ukama hweSouth Africa neZimbabwe husina kumira zvakanaka sezvo ruzhinji rwevanhu munyika mbiri idzi vari kuti amai Mugabe vanofanirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva vachitongwa nenyaya iyi. Asi pane mashoko ari kubuda anoti hurumende yeZimbabwe kuburikidza nemuzinda wayo muSouth Africa pamwe nemagweta emudzimai wemutungamiri wenyika vakatoisa chikumbiro chekuti amai Mugabe vasamiswa pamberi pematare edzimhosva echiti vanofanira kuchengetedzwa nemutemo unochengetedza vanyarikani vanenge vabva kune dzimwe nyika kana kuti diplomatic immunity sezvo vari mudzimai wemutungamiri wenyika. asi onyanzvi mune zvemitemo dzinoti amai Mugabe havakwanisi kuchengetedzwa nemutemo uyu sezvo vakanga vasiri pabasa rehurumende pavakapinda muSouth Africa vachinopara mhaka iyi. Amai Mugabe vanonzi vakaenda kunyika iyi kunorapwa gumbo ravakatsikwa nemotokari inotakura mutungamiri wenyika mwedzi wapera panhandare yendege muHarare. Amai Mugabe vari kutarisirwawo kupinda mumusangano wemadzimai vatungamiri venyika dzemusadik uyo uri kutarisirwa kuitwa nemusi wemugovera muSouth Africa. VaMugabe vanonzi vatovewo muSouth Africa vakamirira musangano wesadik uyu, asi vamwe vanofungidzira kuti pavakamirira musangano wesadik uyu vaMugabe vachanga vachiedzawo kunundura mudzimai wavo kubva muchinyadzo chakadai. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDCT uye vari Gweta vaObert Gutu pamwe nasachigaro wezano PF kuUK vaNick Mangwana. Tatanga nekubvunza vaGutu kuti vanoona sei nezvedanho rehurumende rekuedza kunonora mudzimai wemutungamiri wenyika iri.
Jonga, isu tinohwa kufushikana zvakanyanya, tinohwa kubatikana tichiwazve kusoda kunyara kukuru kwazvo kuti First Lady vedu, First Lady veZimbabwe voenda kuJohannesburg kuSouth Africa voneita jambanja pahotera vorakasha mwanasikana ane makore makumi maviri kunga achatsemurwa musoro. Zvoshamika ndezvekuti zvinombofamba sei kuti mudzimai waPresident wedu anofanira kunge iye ari munhu ane hunhu ane inonzi pachirungu iya decorum nedignity neuremu neudzamu orashika pfungwa kudaro. Zvinonyadzisa, hazvina kana matauriro nanhasi ini tichikutorohwani hana kuti zvakaitika izvi rinenge paiscopo Jonga. Zvinotonetsa kuti tinatsozviwisisa kuti zvakambofamba sei kuti vanga vapindwa nei amai Grace Mugabe. Zvinonyadzisa zvikadii.
VaMangwana, maonero enyuwo pamwe nemashoko ari kutaurwa navaGutu aya.
VaGutu vanakibva vedu we. Zvinonetsa ndechekuti vaGutu igweta zvi. Mari yavo yavanorarama nayo ndeyekumiririra vanopomegwa nyaya. Vamwe vanopomegwa nyaya vanenge vasina mhosva, vamwe vanenge vane mhosva. Zvino panyaya yatiri kudhira nayo panapa tine one side ratakanzwa riri kunzi Magweta ati, mukunzwa zvotaura vaGutu. VaGutu vakutiwo kana Magweta aya akati, saka ndizvo zvakatoitika. Mapurisa akati kana ndo zvakazvino zvakatendeka. Ini hangu chandinoziva ndechekuti ndakanga ndisipo, vaGutu vanga vasipo, vanonyora nyora vanga vasipo papa hotera apa. Saka nyatsoitika hatizivi. Saka hatingati First Lady vakadai 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 vakadai. Kana tisina kutaura tinogona kuti kana zvinonzi mai Mugabe vakaita zviri zvechokwadi zvinoreva zvakati zvakati. Apa tiri kuratidza kuti munhoroonde yedu tiri kushanda nekufungidzira yekuti let's assume it's true then thought, kwete kuti vanhu vazonyadzisa aizve. Ndopatinozoti murikuona here kuti nyange ndavasina kuzoti chanisa diplomatic immunity havana kana fenhinge yavanozowanapa, hapana kana justice yavanowanaya, nokuti mupfungwa nendangariro dzanhingi nanhingi nanhingi iyi mosva vatoparai. Asi kana tichienda nekuenzanisa neinonzi fairness, hatidero. Munhu wese ari innocent until proven guilty.
VaGutu, hanzi mhosva kuti ibatire pamunhu hunge yatongwa kana isati chipomerwa. Pindurai tinzwe.
Jonga, ndoda kuti nichi nevateereri vazive kuti pamutemo pane yainonzi muchirungu prima facie case. Prima facie case ndeya zvinoreva kuti pamafacts atoripo zvatotaridza kuti pane nyaya yekuti amai ava mai Mugabe vanofanira kunge vachitongwa vozopavo rutivi rwenyaya yavo. Hatina kuti isu vapatwa nemhosva, aiwa tikuti nyaya iripo itori prima facie case. Chatisingadi chete ndechekuti ngavasada kunzvenga kana kutiza kuti vasatongwa. Apa ndiri kuona vari kumira mira hanzi hurumende nemagweta avo vari kuita diplomatic immunity argument. Ini seGweta ndoda kuti vateereri vazive kuti havasi vakahwina argument iyoyo kusvikira zuva rabuda kuwest ravira kuist, nenyaya yekuti fambiro yavakaita kuSouth Africa yanga isiri official government business one, iwo havasiri an official government person two, uyezve pafomu ravakafila vachipinda muSouth Africa vamwe tatova nemikana yekuriona vakadeclare ivo kuti yanga iri muchirungu inonzi a private visit.
VaMangwana, tichitarisawo iro divi rekuve mudzimai wemutungamiri wenyika, vangaonekwa here vachimira mudare sezviri kutaurwa navaGutu?
VaGutu chavaita problem yavo ndeyekuti varikutarisa zvinhu from what we could call a completely legalistic way. Handiti munoona nyaya vakaitarira from a purely legalistic way vanoita nguva rutaura zvine musoro, asi vakaitambanudza mune yatinoti context, voti pfungwa dzavo dzibve mumatomo avaita kudzimanikaya vodzibvisa imomo dzotitambanukei mbichana, vachaona kuti no, zvavari kutaura izvozvo hazvisi kuzoitika. Panyaya yekuti haingori nyaya yekuti mwana akarohwa asina zvaita here, kana kuti vanhu vakagwa here, nokuti ka 20 year old munhu mukuru vakadzivavira vakukuruza no PF from 18 anogatwa Women's League. Saka hongu vanhu tingada kuzvava zvakadai zvakadai, tingada kuti zvinhu zvidai zvidai zvidai, asi chaitika ndechekuti mai Mugabe muziva kwangu first spouse ya president pa program varipo, saka ndizvozvo
ndokumbira kumbopindawo munyaya.
Vagutupinda itai dimu.
Jonga, nyaya yekungoti munhu akanoripota kumapurisa iye Gabriela Angels mwana uyu ane makore makumi maviri nemapikicha akabudisa achitaridza kurakashwa kaakaitwa namayava, iyoyo ndo inotonzibva mutemo iprima facie case.
Vamangwana, mungaona here paine mukana weyatingati out of court settlement kuti vataurirane kunze vasina kupinda mumatare?
The most important thing panyaya iya, ukama huri pakati peZimbabwe neSouth Africa ndoo zvichaita kuti hamusi kuzoona mai Mugabe vakamira mubhokisi muSouth Africa vachichuchiswa. Izvozvo hazvisi kuzoitika.
Vanga vari tachigaro weZanu PF mudunhu reUK, Vanik Mangwana vari parunare kuUK kwakare neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune mutauriri weMDCT uye vari Gweta vaObert Gutu vari parunare muHarare. Vamwe vagari vechurume vekuchiredzi pasi paishe Felix Chovani vanonzi vari kugara vakakiya mikova, vamwe vachitizira kune dzimwe nzvimbo nekutya kumanikidzwa kuchecheudzwa. Nzvimbo yache Chovani ine vanhu vechishangani, uye kuchecheudzwa kwevanhurume ndeimwe yetsika dzavo inogamuchirwa pachena. Ishe Chovani vanoti avo vari kutiza vaenzi mudunhu mavo vasinganzwisisi tsika dzevanhu vavo, uye vanoona sekuti kuchachaudzwa kunoitwa pavanhu vavo ndekwevanhu vese vese, vachiti hapana chekutya kana kutiza. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuru naishe Chovani.
Vamwe vanenge vachiri verudzi rwevanenge vasikutyawo tisingadii pakuita vedu.
Kunogomanikidzwa vanhu vese here vechirume, kana kuti vari kutsvaga vanhu vorudzi rwavo kuti vaite izvozvi?
Kunongoenda vanhu verudzi rwavo, but vamwe vasiri verudzi rwedu vakangonzwa vanhu kuti vakuinda, vamwe vototiza vonomungotyawo kuti pamwe vachabatwa bata hatisi kubata vanhu.
Pano anomanikidzwa here nyangwe vakapfuura napamusha?
Chototi pamusasa pacho tenge tisingapanenge pasingabvumirwi anosvika nemutemo neculture yedu, anosvika pamusasa haatodzoki. Saka tenge tiri musango zvokuti hapana wanodarika nako.
Kumaje vanhu vari kutiza chiko?
Tiri kumisha kwacho, kumisha kuno kuvanhu vakangoona vana vanenge vachinda votofunga kuti nesiti chatorwa tichaitorwa, but vana vane vazhinji vanenge vanongoenda nobuda, hapana vanomanikidzwa kuti aende.
Ko zera revanhu vanoenda ikoko kurakamira sei? Makambofamba here muchitaurira vanhu kuti vasatya vasatiza?
Vazhinji vamwe vakakuriramo vamwe vanenge vari vaenzi vanongouya, but vakakuriramo vasiverudzi rwedu vamwe hapana nezvavavatotizi, vari mashopsi nevamwe vagara varimo.
Saka nyaya yacho haisi kunyatsonetsa hayo zvikuru mudunhu renyu? Hapana akambokovadzwa kana kuti akarohwa nenyaya yekuramba kuenda kunochekwa?
Hakuna.
VaDA vanoti chinyi nazvo?
VaDA vanongotaura izvozvo musamanikidza vanhu, ndovazvaoti hapana munhu anomanikidzwa. Uye takabuda pachena kuti kana pane munhu anenge achiti wamanikidzwa vanokwanisa kumhanara.
Pane mashoko kuti vanhu vari kumanikidzwa vazhinji vechirume vava kutiza misha vachitya kumanikidzwa kunochekwa?
Hapana munhu anomanikidzwa, chero vanhu vazhinji vanongofunga kuti kana vanhu vachinda vanofanira vachipukupa kuzvavanhu vese izvo kana zviridzi redu tiiongoita.
vatano kawande vachitaura naishe Chovani vekuchiredzi tavatasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Chris Gande nanditungamiri Nkomo.